Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina, chivabvu 23/2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Guta reHarare rave kurongerwa rimwe bhajeti rechimbi chimbi kana kuti supplementary budget. Hofisi yomuchuchusi mukuru inokurudzirwa kuramba mhosva dzinounzwa kwavari nemapurisa kana dzisati dzaongororwa zvakakwana. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti vave kuronga kuita rimwe bhajeti rechimbi chimbi kana kuti supplementary budget sezvo mitongo yezvinhu yawedzerwa iyo kanzuru yave kuremerwavo nemutoro uyu. Izvi zvinoreva kuti mitero yedzimba nezvimwe inenge yowedzerwa. VaGomba vanotiwo vachaedza kuita musangano negurukota rezvemhando dzemoto kuti vataure nezvekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotikari. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata VaGomba.
Zvinhu zvino dambudziko rapo ndirekuti mafuta ari kudhura, ari kudhura kudarika muripo watinoita kuvagari vemuguta reHarare. Saka naizvozvo pakambokwira mafuta paya achienda kuma $3 something, takamboshingirira sevanhuwo vanorongawo mumusha. But iko zvine zvasvika pakuti bata zvatidzipa huro, taakutofunga kuti tibudise supplementary budget rinotutsirawo zvimwe zvatanga tichichajawo vanhu, nekuti hatichakwanisa kunga tichiaccessa mafuta. Ende tikaramba tisingakwanisi kuwana mafuta anoenderana nemari dzatinowana, zvinongoreva izvo kuti zvirwere zvinosumuka. Saka mafuta ari kutinetsa kuwana. Dzimwe dzenguva tiri kuita basa mafuta ari asingawanikwi. Saka isu takatema kuhurumende through UCAS, mubatanidzwa wemalocal urban local authorities, kuti dai vanga vatiitirawo matax exemptions, vatiitirawo marebates nezvimwe zvingangodaro kuti tinge tichikwanisa kurarama. Saka zviri kuitwa pazupuko irori riri kupuhwa mukana mutaundi ndozvatiringochemawo semalocal authorities. Taichakwanisa kunga tichirerutsirwawo, titikwanise kunga tichitakura marara, tikwanise kunga tichiserva vanhu vedu zvine muripo uri pasi. Tinoshushikana kana magetsi achidzimika. Kanzuru inoshandisa magetsi pane zvinhu zvakawanda. Inoshandisa magetsi kutsvita suwa, kufeo neukurobhura. Inoshandisa magetsi pachayowo mumuzvipatara. Inoshandisa magetsi kuchengetedza mishonga mumafriji emuzvipatara nezvimwe zvakangowandawo mabasa ekanzuru anongodawo magetsi. Saka paanenge asipo zvinoita kuti zvinhu zvedu zvisafambe zvakanaka.
Asika iyo hurumende inenge yakavimbisa kuburikidza negurukota rezvemhando dzemoto kuti haizodzime munzvimbo dzakakosha, zviri kufamba sei?
Achiripo ndechekuti tinotofanira kuzogara nawo pasi toonesana kuti kukosha kwavari kutaura nekukosha kwatinotaura isusu kufanani, ndo kunoita kuti dzimwe nzvimbo dzakakosha dziri kudzima pari zvimwe zvisadzimwe.
Saka nekuzvipatara muri kuti muri kutombowana dambudziko?
Nezuro nandiri kwaishudhwa ndakaudzwa nevanorapa ikoko kuti kune dambudziko rakaitikawo masvondo apfuura. So tine muono kuti chinhu chinonzi kukosha pasociology toti chokwadi ndechauri kutaura iwevo. Saka kukosha kwaifungwa naminista nekukosha kwedu kune pamwe kwakurunopesana. Isusu toda kuti vanzwisise kuti chatoti kukosha zvinotangira apa zvichisvikawo zvichipfuurira kuenda.
Saka munotarisira kuti mungagari nawo pasi riini manje?
Vachiri kuministry of transport ndakamboita meeting nawo nenyaya dzemugwagwa. Munhu ari very accessible ndicha kumbira kuti tinge tichiita meeting svondo rinouya ndadzoka kucongress yepati yeMDC.
Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vange vari parunhare muHarare. Varwiri vekodzero vashanu vakasungwa mushure mekupinda musangano wezvekodzero dzevanhu muMaldives vakamiswa pamberi pedare nezuro vachipomerwa mhosva yekuronga zvekubidigura hurumende. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kutadza basa uye haichaziva zvokuita, naizvozvo yave kuona sekuti vanhu vazhinji vanoda kuibvisa pachigaro. VaMavhinga vati mukuru wevachuchusi anofanira kuramba dzimwe mhosva dzinounzwa kumahofisi avo kana mhosva idzi dzisina kuongororwa zvakakwana.
Kusungwa kusina tsarukano kuri kuita kunyanya vanorwira kodzero dzevanhu uye zvevanoshandira masangano akazvimiririra hakuna kunaka. Kunorunzira zvakaipa kunyika nekuti kunopa chimiro chisicho pane zvemitemo. Kunosvibisa zita renyika ranga richida kuti richeneswe kuti nyika igogona kuva neukama hwakanaka nedzimwewo nyika dzepasi rose, uyezve kuti ikwanise kuvandudza zveupfumi. Kana vachitaura pachirungu vanga vachiti ivo Zimbabwe is open for business, hazvigone kuti nyika inzi yakanakira zvemabhizimusi kana vanhu vachisungwa zvisina tsarukano sezviri kuitwa zvatiri kuona iko zvino.
Iyo hurumende painoramba ichingoti pane vanhu vanoda kupidigura hurumende pese pese, pane vanhu vari kuronga kupidigura hurumende, munofunga kuti chii chinokonzera kuti vaite izvi kana kuti vaone sekuti ndizvo zviri kuitika?
Mazuruzuru aya ekuti hurumende yongovhunduka chatikwata inyaya yekuti ine katurike kekuti iko zvino zveupfumi zvave manyamamire nerongo. Vanhu vari kugunununa nekudaro hurumende iri kugara yakavhunduka kuti zvichida pane zvingaitika. Nyamba kwete, chiripo ndechekuti hunhu hwekusunga-sunga vanhu uhu ndo hunotozorunzira kuti zvinhu zvirambe zvichioma, nekuti nyika dzinoona hadzizogoni kuti dzifare kana dzichiona kuti kodzero dzevana veZimbabwe hadzisi kuremekedzwa. Hapana vanhu vangada kuti vauye kuzoisa mari yavo pavanoona kuti vanhu vari kumbunyikidzwa. Saka dei waro hurumende yeZimbabwe yaziva chinhu ichi kuti chingaibatsira chikuru kuti ive nezita rakanaka, kuita zvakanaka, kuitira vanhu vayo zvakanaka.
Ko matare edzimhosva sokuona kwenyu ari kusimudzira mutemo here kana tasvika panyaya yevanhu vanosungwa vachinzi vanoda kupidigura hurumende?
Matare edzimhosva anofanira kuti aende mberi kuti akurudzire zvemutemo, asi dambudziko haritangire kumatare edzimhosva nekuti matare edzimhosva vanongogamuchidzwa vanhu vanenge vachipomerwa mhaka dzimwe nguva pasina zviripo. Dambudziko guru riri kumapurisa vanoserefeta nyaya nekusunga vanhu. Havafaniri kunge vachisungira vanhu zvinhu zvisine maturo. Chepiri ndechekuti vachuchisiwo havafaniri kungomanya kumatare ezimhosva nyange vachiona kuti hapana nyaya. Saka mukuru wevachuchisi vahodzi vanofanira kuti vaongororewo, vatsiure vanoshanda navo kuti dzimwe nyaya dzisaswera dzichitambisa nguva yedare pasina zviripo. Muchizoona kupera kwezuva vanhu ivavo vachizonzi havana mhosva, nyaya dzichiraswa, asi vapedza mazuva vari muusungwa. Izvi hazvina kunaka zvachose. Chikuru ndechekuti zvakare dare reparamendi ngarigadze mitemo, rirase zvemitemo zvisina maturo zvinotaura zvinonzi panoda kumukirwa nyika pasina chiripo chinobatika. Kana pachinge paitwa mhosva inofanira kuti ionekwe iine mutsindo, iine mumvuri, kwete kungosunga vanhu nekuda kweguhwa rabva kubepa nhau reHerald kana kumwewo.
VaDewa Mavhinga vari parunare kuLondon, United Kingdom, neStudio 7. Vamwe vechidiki vanobva mudunhu reMashonaland East vari kutarisirwa kubatsirwa zvikuru nezvabuda mumusangano wemazuva matatu waikokerwa nebhanga repasi rose reWorld Bank, uyo waitarisa nzira dzingashandiswa mukuita kuti pave nokushandira pamwe pakati pemasangano akazvimiririra makanzuru pamwe nehurumende. Zimbabwe yakanga yakamirirwa kumusangano uyu nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reYouth Initiative for Community Development iro rinoshandira kumashonaland East vaPhilip Takwana Muyengwa. Kuti tinzwe zvizhinji, ngatinzwei hurukuro yaitwa navamunyengwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chandichitsa kuno inyaya yekudzidza nekuti titapuriranewo zvakare nevamwe vanobva kumamwe masangano ari kune dzimwe nyika munyaya yekuda kuonesana kuti tingaite sei semasangano anoshanda akazvimiririra ega mukuwandudza kana mabasa atinoita ekurwira kodzero dzevanhu mumabasa atinoita ekudimanda transparency and accountability kubva kuma governments edu kana kuti kudimanda kuti makampani ari kumaina muAfrica aburitse pachena information kana kuti data rezvavanenge vachiita. Saka ndiri kuno ndiri kuatenda misangano yakawanda wanda but misangano yandakanyanya kuurira chaizvo chaizvo tanga tiri kuita conference inonzi Foundations and Frontiers of Open Participatory and Accountable Government. Iri program kana kuti project ye World Bank inopa ma communities kana ma CBOs community based organization mari yekuti vaite mabasa aneona kuti takochedza here vanhu vemunharaunda kana kuti ma citizens kuti vaparticipate mukutongwa kwenharaunda dzavo nekutiwo vakwanise kukochedzana kuti vakwanise kutaurirana nehurumende kana kuti malocal authorities avo makanzuru avo munyaya dzezvebudiriro kuti pave neservice delivery yakanaka. Saka ndiwo musangano watiri kusangana muno muAmerica.
Musangano uyu uri kuitwa kwemazuva mangani?
Musangano uyu uri kuitwa kwemazuva matatu.
Mapedza musangano uyu, zvamuchadzokera nazvo kumusha zvinobatsira sei vamuri kumiririra?
Musangano uyu tati knowledge sharing and learning. Saka tiri kuvaudzawo zvatiri kuita isu mabasa atiri kuita kuZimbabwe tichivaonesa kuti kuZimbabwe tiri kuita zvakati zvakati. Then iwo vamwe vekudzimwe nyika vari kutionesawo kuti kunyika kwedu isu tiri kuita zvakati zvakati. Saka ini zvandichaita panopera musangano uyu ndichatorawo zvimwe zvandinofungidzira kuti izvi zvinogona kushanda kudunhu rekwedu kwamutoko kana kumudzi kana kuZumba kana kumurehwa kana kuti kuZimbabwe toenda nazvo. Asi ndinofungidzira kuti zvandiri kudzidza nezvandiri kunzwawo kuno kuAmerica zvichinobva kudzimwe nyika dzepasi rose ndezvekuti musangano uchatibatsira kuti pandichadzokera tichaona kuti tingashandesei nemakanzuru edu atinoshanda nawo kuti pange pane service delivery yakanaka vanhu vawane zvinhu zvavanoda mune zvakanaka uye kuti pange pange kwatingati kunzwisisana pakati pemanani governmental organizations kana atingati ma civil society organizations masangano akazvimirira ega nehurumende kana kuti nemalocal authorities nekuti ndinoona kuti kubva kudhara panenge pane kakufungirana kekutiwo panenge pachifungirwa kunzi kuda masangano akazvimirira pane rimwe agenda kana kuti zvavari kuda kuita kana kuti vane imwe motive yebasa ravo. But tiri kuti aiwa chikuru ndechekuti pange pauri inonzi inclusive governance and development. Development inobatanidza vanhu kuti vanhu vaparticipate munyaya dzezvematongerwo enharaunda dzavo.
Vakawanda vechidiki kumusha uku vamuyengwa tinonzwa vachingochema kuti mamiriro akaita zvinhu mune zveupfumi nezvematongerwo enyika ndiwo ari kuvadzosera shure. Saka pane shanduko here ingazoitwawo mushure mekunge mapinda misangano yakadai?
Ndinofungidzira kuti pane shanduko huri inokwanisa kuitika mushure memusangano yakadai so nekuti tiri kuno tiri kusanganawo nevamwe asi chatinonyanya kufungidzira mukoma Jonga Kandemiri ndechekuti kana zvatiri kuchemera isu semasangano akazvimirira ega zvatiri kutaura zveinclusive governance and development hurumende yedu vanotungamirira nharaunda dzedu kana makanzuru edu akakwanisa kuadopta zvirongwa izvozvi izvi yatingati governance global practice yekuti vanokwanisa kubvumawo kusangana newechidiki vachikwanisa kubvuma kusangana nemasangano akazvimirira maNGOs tichitaurirana tichitaurirana kuti tingaite sei kuti nzvimbo dzedu dzibudirire. I think tinokwanisa kuachieva something and tinokwanisa kuti zviri kuchemerwa newechidiki kana kuti matambudziko ari kuwanikwa newechidiki anokwanisa kuzopedzwa nekuti tinenge takutaurirana sevanhu vari kutungamirirwa tichitaura nevatungamiriri wedu and wechidiki nemacommunities kana kuti macitizens anenge aane essay kana kuti anenge aane voice rawo munyaya yechi ezve matongero enharaunda dzavo. Saka tinokwanisa kugadzirisana pakadaro ndi tikawana upenyu hwakanaka kuZimbabwe.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano Youth Initiative for Community Development vaPhilip Takwana Muyengwa vari parunhare muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mubepanhau reChronicle mune nyaya inoti kambani inotora marara ichiaita mhando dzemoto iri mugwara rekutangidza basa muBulawayo. Kambani inonzi Pragma Leaf Consulting Zimbabwe ndiyo ichapinza zana nemakumi mashanu emamiriyoni emadhora kutenga nekudzika michini ichashandiswa. MuZimbabwe Mail mune nyaya inoti mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantine Chiwenga vakaendeswazve kuIndia kunorapiwa. MuHerald mapurisa ari kuyambira veruzhinji kuti mari yekupiwa gwaro mushure mokuongororwa mafingerprints haisati yapamidzirwa kubva pa$10 vachiti vanhu vachenjere matsotsi anoda kuvatorera mari yavo. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Ndisei kumazikoma angu paStudio 7 apa paVoice of America, mukoma Wande, mukoma Blessing namukoma Jonga. Mukoma Evans ndio adai kurova. Muri sei madzikoma? Handichienda zvangu panyaya ndinayo. Ko hurumende sei ichingogara yakangotya kungopidigurwa? Kuriwa kuti iri kunyatsozuva kuti haisi kuita zvinodiwa nevanhu, haisi kuteedzerawo zvinodiwawo nevanhu. Saka ndosaka ichigara ikangobatira hana maoko kuti munhu akangoburuka ndege otonzi akutoda kupidigura hurumende. Hazvisi fair zviri kuitwa, ngavaburitse vanhu vavakasunga. Vapidigurwa nani? Chiri kumboita kuti mungogara makangotya kupidigurwa? Chii? Gadzirisa ichocho. Kutema kwemusoro harisi dambudziko, but dambudziko ndere chaita kuti musoro uteme. Tazoenda pane uyo mutoro wenhau anga achiti Zimbabwe ndiyo nyika ine mutengo wemafuta wakachipa, asi achienzanisa mabhondi aya neUS. Nhau iripo ndeyekuti US racho harisi kubatika. Saka kana achitotaura zvemutengo, ngaatotara nemutengo uripo iwoyo, nekuti ndo mari iri kuwanikwa ipapo. Ngaasadaro, so mashoko anorwadza iwayo anotaura.
Kwazuvai, kwazuvai vashamarari veStudio 7. Ine ndinoitwa Brighton nderekuno kuSouth Africa. Ndichiti aiwa, tiri kuzviona zvese nhamo nematambudziko zvevana veZimbabwe. Tiri kuzviona chose, asi hei, ava baba vanonzi vaema ava ish vatambura. Avo murume anonzi ema uyo vatambura nekuda kwavanelson jamisa. Nelson jamisa hanzviriwo here murume uyo anonzi mudangarwa dzidzi? Angomuregererawo, angotongawo gore ripere, angomupawo mazano kuti zvinofambiswa sei kuti nyika iite zviri nani. Amunzvere dzidzi nekuti vana veZimbabwe vatambura nekusungiswa naye murume anonzi Murangawa Goyo, achifunga kuti pamwe vari kuda kumupidigura. Ndofunga anotomborota arera, achirota achitombobvidziswa pachigaro. Kungodai vasori vazara pese, vanhu kuburuka mundege vatova vasori vatosvika kutonzi muri kuda kupidigura hurumende. Vanhu kungoita vaviri vatatu vakamira panzvimbo kutonzi vari kuda kupidigura hurumende. Murume watambura, murume watambura. MDC haisi kumugisa rinopisa, MDC yamutambudza murume anonzi Mudakagoro.
Mamira akanaka vachamara veStudio 7 nevateereri vacho. Isusu tiri kuteerera Studio 7. Nhau iripo yeZimbabwe yamira kuipa, nekuti kunyepa ndokwakura pakupfuura chokwadi. Nezuro taifungidza kuti pane mashoko anga achibuda kune mukuru webhanga, mashoko aibuda taitarisira kuti izvo zvinhu zvichaderera. Izvo zvinhu zvirikutadza kuti zviri kuiswa kumusoro kumataitai emuti uku, kumusorosoro kwemiti uku, zvokuti chero zvokuti vapfupi havadini havafi vakatununura chini muchero wacho uri kumusoro kutoshata kwazvo nokuti mari dziri kucollectwa mumabhodhom imari dzakawandisa especially mari dziri kupinda pabed bridge apa imari dzakawandisa asi mari idzo dzadzisi kuenda kustate ndedzemaindividuals nekuti nenyaya yavo yokuti kwanzi mbudzi inosungirwa inodya payakasungirirwa saka kutonga chaiko chaiko haa purezidendi vakoni vakudisciplina vanhu vavo baba kana vasingagoni kutonga musha wacho hawiti musha kudai vakaona kuti vanoitawo kana kupateni chechero uri mupati mavomo muzano pf yo asi nekuti uori hwachechero akaenda futi hapana chaanotonga saka kudai gavhumendi yacho ikatochichwa zvingatova zviri nani izvi haa awa marara chaivo chaivo mamvimvi vaya aitaurwa natomas mapfumo anga akaroteswa zveshuwa ndo zviri kuitika hapana kana chimwe chichabuda zvinhu zvese zviri mumadhaka munangagwa haagoni kutonga nyika akatukwa namwari uku ndo unonzi kutukwa kuda asina kutukwa zvinhu zvaindeka zvino ha hazvisi by favor of god izvi ndezvokumanikidzira
mwari makadini vatenyekevestudio 7 haindoti hwangu tafadzwa kumandema ndiri parastenberg pasa apa tongoona zvevanid yovavava nyika iyi takungoona mavhidhio anonyadzisa pasi rino rose hoona mapublic pase akazara vanhu pamusoro macarriers kutomboshamisika kuti ivo vari kutoona nyika ichifamba unotomboshamisika kuti paanorara chaivo charovata hope dzinouya kana kuti anongosolong ine ndichiguta nemhuri yangu handichanzwisisi kuti vatungamirira vamusoro yavo chaivo chaivo iri kumbofungei mbosike zvino nyika yaguma
makadii vateereri vose vestudio 7 zita nemafera kureva iri pano pajoni apa ini mashoko angu ndanga ndichidawo kungoti kuna vamunangagwa basa iri raratidza kuti riri kukuremerai madii kumbopawo vamwe vakaita vechiduka mamboona kuti vari kutaura kuti kudii ndatenda
ndoitwawo simba dongotaura hangu kuti munangagwa ngasi yake chigare chamuremera chatichitambudzireko atambudzire kuhama dzedu ngasiya nazvo iyandogoti vanhu anotya kupandukirwa koyepa akapandukira mugabe akanzi akasungwa nani ngasiya nevanhu apa akutijairira manje vokusaidza vanhu vakuita
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Bazi rezveutano muamerica razivisa kuti umwe mwana musikana mupoteri ane makore gumi anobva kuel salvador akafa ari mumaoko ehurumende uyu mwana ndewechitanhatu kufira mumaoko ehurumende yeamerica vanochengetedza muganhu pakati peamerica nemexico vari kusunga vanhu vanoda kupinda muamerica kuzotsvaga upoteri hurumende yeamerica inoti haisi kufara kuti vaimbova gurukota rezvemari kumozambique vamanuel chang havasi kuzotumirwa kuamerica kunotongwa vachang vari kupomerwa mhosva yeuori izvo zvakapinza nyika yemozambique mudambudziko guru america yange ichida kuti vachang avo vakasungwa nesouth africa muna zvita vatumirwe kuamerica asi south africa yaratidza kuti ichavadzorera kumozambique Zvizvarwa zveZimbabwe zvinotarisirwa kuungana mangwana chishanu muguta reChicago mudunhu reIllinois muno muAmerica uko kuchaitirwa Zim Expo yegore rino. Zim Expo inounganidza vezvamabhizimisi neavo vanoda kuzivana navanhu vekushanda navo ichipa mukana kuzvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muAmerica, Canada, Britain nedzimwe nyika. Umwe wevakaronga Zim Expo anesu mangwenja. Audza Gibbs Dube weStudio 7 kuti vamiriri veZimbabwe kuAmerica vachange varipowo vachibatsira nezvamagwaro ekufambisa nezvimwe zvinobatsirwa nazvo nemuzinda weZimbabwe muAmerica.
Zimeso yakatanga muna 99. Just as we have gathered together, ma Zimbabweans, tichiite reunion. Tichinoka kuti arum business ndiani, tichiita business, tobatsirana sei kutatoita business, tombotandara sei seanhu ari mudiaspora. Tobatangira yakaita.
Inobatsira here?
Ah, inobatsira. Unoziva tane maybe 20 years tiri mutazimexo and tinoona vanhu vakawanda vanovachitenda kuti ari makaita anyu mukutaura kuti hamuna kuzimeso mukadzi wangu uyu. Vamwe vachiti ndakaona shamwari yekuti ndibatsire kuchikoro, vachiti ndakachinja mind yangu ndikafokasa, vachiti ndokana kubatsira vanhu vekumusha. Through my ideas nemaonero atakaita vanhu kuzino expo. Vamwe vanongoona senguva yekumbotandara. After vaenda chikoro chavo zvimwe kunoana aiva kuke kusina vanhu vatema. Kuna sadza, kuna shona, kuna anhu anoziya. Oya muna mei, ombotore mafemu kuti ndakumusha.
Iyo Zim Expo inopindwa nevanhu vari sei?
Munoziva tine vanhu vakawanda. Tinotanga nevana vechikoro vari mucollege, tomboita vanhu vari mubhizinesi nevamwe vanhu vada zvokunamata vanouya. Vanoda kuti tatamba soka mabhara mitambo vanouya. Nevanhu vakuru vanoda kuva kuti vaona sei madzokero ekumusha vanouya. Nevanhu vanoda kutenga zvinhu zvekuti timbodya zvokumusha zvatanga tirisu toona kuzvakawanda sei munyika muno hakuna vanouya. Saka tinoona tinokwana pese kune vana vachikoro, kune vanhu vakuru, vakutsvaga vakazeva vekuroora, varume vekuroora, vakutsvaga mabhizinesi ekutamba nawo, ekupinda nawo. Nemaconnections kumusha, vada kutenga land kumusha, varingodavo grounding kuona kuti zvakamira sei chaizvo chaizvo. Muno munotaura zvinhu paintenet zvine manyepo mukati. Asi ukaa kuexpo unoona vega kuti ndizvo zvinozvikiti. You can really get to assess the truth yourself. Saka vanhu vese vanouya kuzimexpo and we are open kune vese maZimbabweans nemhuri dzavo.
Muri kushanda nehurumende yekuZimbabwe here?
Aiwa. Yakaenda kuZimbabwe. Tinoshanda navanhu vekuembassy vari kuWashington DC. Vanouya kuexpo kubatsira vanhu vanoda mapassport. Vanoda kubatsirwa kuisa vana vakabarwa kuno kuti vati maZimbabweans. Vanouya kuexpo. Asi kuZimbabwe government chaiyo chaiyo hatishandi nayo directly. Takamboita Minister of Education about 5 years ago. Vakambouya vachida kuva nemadiaspora mission avo vakamboya one expo. Thinking yarinosa ikoko kwenyaya yemari kuti vasimudze delegation kuya kuexpo as government havana funding. So hatishande navo as a government aiwa.
Zvemapasipoti zvinofamba sei kana vachiuya kuzopa mapasipoti vanhu ivamo?
Ya, saka kunoku kuAmerica embassy yedu iri kuWashington DC. Saka iwe kana uri kuCalifornia kana kuWashington State uchida passport yako kuti itwe renewed unokwira ndege kuenda kuWashington DC. Asi kana iri nguva yeexpo zvimeso inounza vanhu vekupassport office vekuembassy kuna kune expo. Saka zviri nyore kuti kana iwewe ukaya kuexpo weekend you can get your passport renewed.
Umwe wevakaronga Zim Expo anesu Manjengwa achitaura ari kuCalifornia naGibbs Dube weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Guta reHarare rave kurongerwa rimwe bhajeti rechimbi-chimbi kana kuti supplementary budget. Dzimwe nyanzvi dzinoti hofisi yemuchuchisi mukuru inofanira kuramba mhosva dzinounzwa kwavari nemapurisa kana dzisina kuongororwa zvakakwana. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soku isika.